Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soroye na uzeduza nasi muvuro kukazi 2017. Varairidzi vekumaruva vanokanda mapadza pasi vachiti hurumende inofanirwa kuvapa mabonus avo egore rapera. Vanachiremba vanopinda muzuva retanhatu vachiramwa mabasa. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe votarisira hurumende yava Donald Trump kubvisa zvirango zvakatemerwa nehurumende yeAmerica. Caps United Nengezi Platinum Stars dzoenderera mberi nemakwikwi eCAF Champions League zvichitevera kukunda kwadzo mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa kuvhiringwa kwakaitwa nzvimbo dzakawanda nemvura yakawandisa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.